manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 15, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanasikana vakawanda pasi rose vanonzi vanomanikidzwa kuita zvepabonde vasati vabva zera. Hurumende yovimbisa kubatsira vakapisirwa midziyo kumusika wembare. Nyanzvi dzotaura nezvekutorerwa zvinhu kuri kuitwa vezvitoro vari kunzi vanenge vatyora mitemo. Indiwe ni mwemi soro ye na uzeru zanasi chivakuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sanganore United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rinoti vasikana nemadzimai vanosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370 million kana kuti mumwe chete pavasere vega vega akasangana nekumanikidzwa kuita zvepabonde asati asvika pamakore gumi nemasere ekuberekwa. Izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa nesangano iri pamberi pezuva rekucherechedza zuva remwanasikana Day of the Girl Child svondo rapera. Dunhu reAfrica ndiro rine nyaya dzekumanikidzwa kuita zvepabonde dzakawandisa pasi rose. Kumanikidzwa bonde muZimbabwe kunonzi kunoitwa nevamwe pachena, vana vasati vabva zera vachirozwa zvisiri pamutemo, dzimwe kereke dzechipostori kunyanya, uye vamwe vanowedzera tsika dzechinyakare vanotevedzera tsika dzechinyakare vachikurudzira izvi. Mwedzi wapera mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakasaina Bill Criminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Bill kubva kuti uve mutemo. Mutemo uyu unenge uchirambidza kuita bonde nemwanasikana ari pasi pemakore gumi nemanomwe. Izvi zvakatevera kumboshorwa kwehurumende neUnited Nations uye mamwe masangano ichinzi yange isiri kuchengetedza vanasikana zvakakwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo kuti tinzwe mafungiro avo.
Sei matambudziko iwaya ari kuramba achienderera mberi chinoita kuti tisapedze munyika chii? Zvii zvingaitwa asi kuti vanhu vagone kuti pazvinenge zvichiitika vagone kuzvitaura zvibude kunze.
Tofanira kuita makampeni anokurudzira vana kuti vana vawane nzvimbo dzavo dzekutaura vachitaura kushungurudzwa kwavo hurumende inofanira kuisa mari muma non-profit organizations muzvikoro mumakereke kuti pange paine nzvimbo dzekuti vana vakaenda vachibvaudza kutaura nyaya yavo vanotaura pasina maconsequences. Chikurusa tofanira kuita inonzi sex offender registry. Vanhu vese vanobata vana pamonde vanofanira kuiswa, vanofanira kutsvaka pavanoiswa, zvokuti kana munhu wese anoda kushanda nevana anofanotaudzwa kunzi ambobva nekupi. Sinachifarira kugara pamwana. Ndonumber two. Chechitatu tofanira kupedza culture yekushema, culture yekushungurudza vana vanenge vataura. Tofanira kuvaprotekta senyika. Pandoreva kuti cultural shift.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vari parunare kuMinnesota muno muAmerica naIvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati kutsva kwemusika wembare muHarare kwave kutorwa sedambudziko renyika rinoda rubatsiro rwehurumende. Mumashoko kuvatori venhau vaMnangagwa vati vaita izvi pasi pemutemo unotaura nezvenjodzi kana kuti Civil Protection Act. Hurumende inoti vanhu zviuru zvina ndovakapisirwa zvinhu zvavaitengesa zvakasarara vedota. Hurumende yati kutara kwayaita kuti dambudziko renyika kunoreva kuti inenge yokwanisa kushanda nevamwe mukutsvaga mari yekubatsira vanhu ava uye kuvaka musika mutsva. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations waWisbone Malaya akatanga nekuvabvunza kuti vatambirawo sei mashoko ehurumende aya.
Chokwadi, mashoko ataurwa nehurumende taagamuchira nemufaro nekuti zvatiratidza kuti hurumende yaona kuti vanhu vazhinji varasikirwa nemabasa kuburikidza nekutsva kwembare musika. Saka isusu kudeclare kwaitwa national disaster nzvimbo yembare musika zvinotiratidza kuti hurumende iri kurekognisa vanhu vanoita mabasa vemaoko muno munyika, uye tokuda kutotenda nekuti pamusoro paizvozvi mangwana zitofarariwo yati tuye tuungane.
Munenge muchisangana kuti mukurukure nyaya yei chaizvo vaMalaya?
Tikurukure nyaya iyoyo kuonesana kuti panga kurukurwe sei kuti vanhu vanga vari kumbare musika havashande vawanirwe pekushandira uro musika wacho uvakowo nenzira yechizvino zvino.
Sei zvakakosha kuvarudza mavakirwo emusika uyu?
Kuitira kuti tideredze matambudziko akadai mune ramangwana. Saka tinopa kutenda kuhurumende, mutungamiri wenyika nezvavataura, uye tichivimba kuti vazhinji vachapindawo mundima kubatsira kuti musika uvakwezve, vanhu vawane pekushandira, mhuri dzirarame.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations waWisbone Malaya vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva remadzimai ekumaruva reInternational Day of Rural Women, iro rinocherechedza mabasa anoitwa nemadzimai nevanasikana vekumaruva munyaya dzeutano, dzekurima, dzekuchengetedzwa kwechikafu pamwe nedzebudiriro yekumaruva. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations muna 2007 kuti richerechedzwe musi wa15 Gumiguru gore roga roga nechinangwa chekuburitsa pachena danho nemamiriro emadzimai ekumaruva. Sangano reWorld Health Organization rinoti madzimai ekumaruva vanoumba zvikamu 22 kubva muzana kana kuti 22% zveuwandu hwevanhu pasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanomirira sangano rinorwira kuenzaniswa kwemikana mudunhu rekuchamhembe kweAfrica reEquality Now, amai Sali Ncube.
Mazita zuva ranhasi richikosha kudai pasi rose, tanga tiine mubatanidzwa wehurukuro watanga tichiita kubakuma sangano alipa sirisi kata mangana minyaya yeni semo iliko neji sungo chakaitwa nye urumende chakafia na siyana kutikuwe mekuwe mda mchakini kana kakatike vani rume ni vani kazi wakoma na ni wanafikani kakatika tarisa kubamuwe juwa kura pakande kuine mchangano weka sirisi wawe wakanangana ni kutikare ni kibumbirani kakatarisa na ni kutu mkenyune vani kazi nikuru sehi mazima iwa mugara mumarwa kakatarisa kumbiri ziji ndaitwa ne United Nations ziji ndaitwa ni nita jese kutikare ni mbashira pamu kuti upenyu wemazima ya rimumaruwa huyende kepani ya zeo upenyu kuti wakwani seo ukuwa na kikwani siro minja uye kuti wawe wano koshwe kwa patenji kika kuti huyanzi wawo kuti manirile ekunde ayendeke nikajigute mbarajiteri uye kuti wote wame mburi jive jine udirira nepundu utoko kichiwa hile mitemo ya kasinda kuti niaze mburi shonga jivere mburi.
Saka zvino kwanisika sei zve mai Ncube muri kuona here madzimai waya ekumaruwa vachiwana rutsigiro runotarisirwa
tikatarisa pasi rese nehurumende kusanganisira hurumende yeZimbabwe kune chisungo nekukoshesa vanhukadzi vanogara mumaruwa nekunzwisisa kuti ndivo vane bandiko rekuti tikwanise kunge tiri nebumbiriro inepunduso kunzika kwezhinji kunoyenwa kumaruwa kuti mhuri dzinge dzirive dzakasimba kubva mukudzidzisana tsika nemagariro uye kuti tingotarisa upenyu hwemunhu sevanhu vadi vechitema kungoti unzi wakadzikama zvinhu zvake zviri kukutambira tinoona kuti kumadzimai ari kumaruwa ndivo vakabata kuti nyika dzedu dziendeke munyama munyeya nekuti kenyika tive nebudiriro rekuti tive nekubatsira pamwe chete kunenge zvakaoma sei.
Tipete hedu chirongwa amai Ncube tichitarisa kusimudzira madzimai kuburikidza nedzidzo nechizvino zvino chavepo iye zvino chemadande mutande nezvimwe muri kuona here madzimai ekumaruwa vari kuzviwaniswa izvi
pasi rese kune chibvumirano chakanzi madzimai vari kumaruwa vari kufanira kuti vatsvikire madande mutande aya zvigovabatsira kana zvichinge kwaitika kubanga vamasocha nemvura zvigovabatsira panhau dzeutano zvigovabatsirawo kuti vakwanisewo kuti zvikwanisiro kana mashandiro avari kuita muupfumi aedeki.
Vanga vari mumiriri wesangano reEquality Now kuchamhembe kweAfrica amai Sally Ncube vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Munyika maita gakava guru padano rehurumende rekuda kupa magwaro ekushandisa sechibatiso kuvarimi vashoma vakapiwa mapurazi akatorwa kuvachena kuti vakwanise kuashandisa kutora zvikwerete kumabhanga. Gurukotaro zvemari vamutule Ncube vanoti kuita izvi kunosimudzira upfumi munyika sezvo kurima kwakakosha kuchidawo mari. Hurumende inotiwo zvairi kuda kuita izvi zvichabatsira vakarwa hondo vechidiki pamwe nemadzimai. Asi vanhu ava vane chavachawana here? Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano runomirira varimi vechidiki Reyoung Farmers Trust Josephat Tanga anoti chirongwa chehurumende ichi chakanaka chose.
Pese pachagadziswa matano aya tinyatsoone zvechokwadi kuti each and every province, each and every district andizvika manga muchipinda mayouth akamirira zviri pamutemo, nekuti mayouth akasara pathis program yeland reform program vanenge vatosara nekuti matitle ichazenge ichirarama narinarini.
Asi mutungamiri weBankers Association of Zimbabwe Valorence Nyamazema vakaudza bepanhau reNewsday kuti kupa varimi magwaro aya kwakakosha, asi hakurevi kuti murimi anenge wongoenda kunotora chikwereti. Vakati murimi anofanira kunge aine mazano ekuti anokwanisa kuwana chouviri pamari yaanenge akwereta yacho asati aipiwa. vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vakanyorawo gwaro vachiti zviri kuda kuitwa nehurumende zvekuti minda ishandiswe sechibatiso nevarimi zvinotyora bumbiro remitemo sezvo ivhu rose riri pasi pehurumende. Wechidiki anotungamira sangano reYoung Farmers Association Baldwin Mazango anoti hake anofara nedanho riri kuda kutorwa nehurumende.
Urongwa uTobias unotibetsera kuti tive ne mashandira atinogona kuita nevanhu vangada kuti tinotsvaga alternative financing nekuti nyaya hombe yanga iri kuti vaitimi mawandira makaita mapraza ndomabvisirwa munogona kuitwa. Saka tinogona kuita ma long term arrangements nemafinancier zvinogona kubetsera kuti tive tinoita maprojects mahombe.
Asi wechidiki anorima ari kuchegutu rumbidzai matonga anoti rwendo runo dai hurumende ikasabata vechidiki kumeso.
Tukada kutarisa kubva kudhara maprograms kazhinji aiuya achinzi ndemayouth but kana usina waunoziva hauna chaunowana ende ukada kutarisa pavanenge vachitaura nyaya yekuti mayouth handizivi kuti youth yedu yemuzimbabwe inogumira pamakore api. Munhu anenge achiiswa ipapo pamwe munhu atiwo kuma 45-50 wobvunza kuti iyouth here. Also ngakusarudzwe vanhu randomly peprovince peprovince.
Sangano rinoita nezvekurima reZimbabwe Land and Agrarian Network rinoti vechidiki vane minda yavakapiwa nehurumende kubva pakaitwa hondo yeminda havadariki zvikamu makumi maviri kubva muzana 20%. Vechidiki vemubato rezanupf vakatombonyunyuta mugore ra2021 kubazi rezvekurima neminda vachiti vechidiki vaishaiswa mikana yekuwanawo minda kuchiwaniswa vakuru chete. Studio 7 yaedza kubata munyori mubazi rezvekurima neminda vaobert jiri asi vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekurima vaanxious masuga vakamboudza gungano revarimi vefodya kuti bazi ravo richaenderera mberi nekutora minda isiri kushandiswa ichipiwa kune avo vane zvikwanisiro.
Iriko minda yatiri kuona isiri kushandiswa nemazvo, imwe isiri kutoshanda zvachose, tichaitora yese toigovera patsva. Ndinokurudzira varimi kuti vabatane vaunganidze zvikwanisiro zvavo zvekurima kuti mabhindauko avo abudirire. Asi isu sehurumende hatisi kumira kutsigira varimi vese nekuti ndivo vanoita kuti nyika yedu igutwe.
Mukuru wesangano rinoshanda neavo vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro mune zvekurima Recoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe vaDixon Kubakacha vanoti hurumende ngaisakurumbidza yamedza kutsenga kuchada panyaya yekubuditsa magwaro anowanisa varimi mukana wekukwereta kumabhanga.
Ii vari mugovernment ngavasaita zvavafunga vobva vazadzisa vega nekuti declaration chete yekuti ibepa iri ngarishande without approval mabhengi acho hazvirevi chinhu. Saka ngavagare pasi vasamhanya zvavo vagadzirise nyaya yeland bankability in Zimbabwe ndo nyaya ine kubudirira kwevanhu.
Nyaya yemagwaro eminda anokwanisa kutambirwa nemabhanga yava nemakore ichitaurwa asi isingagadziriswi. Mugore ra2018 hurumende yakati vese vakapiwa tsamba dzeminda vainge vokwanisa kunotora zvikwereti kumabhanga asi mabhanga akazviramba izvi. Asi bumbiro remitemo rinotemera kuti vechidiki vawaniswe minda inosvika chikamu makumi maviri kubva muzana mumatunhu ese enyika. Rwendo runo totenda maruva tadya chakata vari kudaro vechidiki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nezuro vakati vasori vemunyika mavo vapeta gwaro ravanga vachinyora riri kudonongodza kuda kupambwa kwenyika yavo neRussia. VaZelensky vakatiwo North Korea iri pakati penyika dziri kubatsira Russia muhondo iyi zviri kupa kuti hondo isapera. Zvakadaro vasori mubazi rechiuto muUkraine vanotiwo ndo vakabhomba nekuparadza ndege yehondo yeRussia yemhando ye TU-134 mudunhu reOregonburn. Russia inotiwo yatora zvakare dhorobha reLivadny muUkraine. Dare repamusoro remuKenya raramba kutambira chikumbiro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika vari Gatsi Gachangwa chekuti vabviswe pachigaro. Dare reparamende rakatovhota kuti nyaya yekuti vamanikidzwe kusiya basa izeyiwe. vari kupomerwa mhosva dzeuori nedzimwe. Danho riri kutorwa nebazi rezvekurima rekutuma vashandi varo kuti vapinde muzvitoro vachitora zvitengeswa zvinofungidzirwa kuti zvakapinzwa munyika zviri kunze kwemutemo nezvikonzero zvekuti zvigadzirwa izvi, izvo zvinobva mukurima hazvina kubhadharirwa mitero, riri kutambirwa nenzira dzakasiyana-siyana neveruzhinji muZimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti
dambudziko rekuwanikwa kwezvinhu zvakaexpire kana kuti zviri counterfeit kana kuti zvakasmugglwa muzvitoro zvedu idambudziko ratekeshera munyika yedu. Especially takatarisa nyaya yesmuggling, kune zvinhu zvakawanda zviri kupinzwa nemaporous border zvisingabhadhari majuti, saka tarasikirwa nerevenue yatingadai tichiwana. Saka zvakakosha kuti hurumende ikwanise kunge ichitaitena maborders.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vane maonero avo ari pakati nepakati, vachiti nerimwe divi danho iri rakanakira nyika asi nerimwe divi rinokanganisa mafambiro ezvinhu muzvitoro.
Kunaka kwazvo kunogona kunge kuri pakuratidza simba rehurumende pakuimplementa mitemo inenge iripo, kuti kana unenge atengesa zvinhu zvisiri pamutemo zvisina matsamba azvo zvinotorwa nehurumende nenzira dzavaratidza kuti ndodzavanotora nadzo. Asi zvekare zvinogona kunge zvisiri zvinhu zvakanaka nokuti zvinenge zvaitwa pasina nhaurirano. Mavonero angu ndokutini pamusoro pokuti vaite saizvozvo, vaidero vagara pasina pamabhizinesi vakatowanda munyika yose, vovapa warning, vovaratidza evidence yezvavanenge vainazvo kana kuti anenge ari mapikicha, vovona kuti zvingafambiswa sei mberi kunoenda uko.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti danho iri harina kunaka zvachose nekuti rinotyisidzira vezvitoro uye rinokanganisa upfumi hwenyika.
Zvinosiya muridzo webhizimusi aasisina cheuviri kana kuti asisina pekubata kana kuti akutambudzika kuti anga achikwanisa kutengesera vanhu, iro ririro basa rake rekuti anga achitengesera vanhu. Saka zvakakosha kuti hurumende isaenderera mberi netsika iyi nekuti ichakonzera kuti zvinhu zvinge zvichitengeswa kune nzvimbo dzisakafanira, zvinge zvichitengeswa zvisiri pamutemo uye zvinge zvichitengeswa nemari iri pamusoro yekuti munhuwo zvake anenge asingachakwanisi kuzvitenga.
Muzvinafundo Masocha vanodzokawo vachiti hurumende iri kuresva pakuti inotandanisana nevezvitoro zviri kubhadhara mitero, vachisiya vanotengesera mumigwagwa nepamavharanda ezvitoro avo vari kupomerwa mhosva yekutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa kunze kwenyika uye zvisina kubhadharwa mitero, zvimwe zvacho zvichinzi zvinenge zvadarika nguva yekuti zvinge zvashandiswa kana kuti zvaexpire.
Ndiko kuipa kwomutemo wavari kutevedzera vehurumende kuti vanonangana navamabhizimusi vachitopfuura nopanenge pachitengeswa zvinhu zvisiri pamutemo pamavharanda emasupamaketsiwo ezvitoro izvozvo, vachiinda kunotora zvinenge zviri muzvitoro zvinotobhadhara mitero zvitoro izvozvo.
Svondo rapera, vashandi vebazi rezveminda nekurima vakaenda kune chimwe chitoro cheSpa chiri pa5 Avenue Shopping Center, uko vanonzi vakatora hupfu hwekubikisa chingwa kana kuti wheat flour inonzi yakanga yapinzwa zvisiri pamutemo kubva kuSouth Africa, bazi rezvekurima richipa zvikonzero zvekuti haringapi mvumo yekupinza munyika zvinhu izvi sezvo riine ruzivo rwokuti Zimbabwe ine flour inoikwanira. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi munyika vanoti izvi zvinogona zvakare kukonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu muzvitoro, vachiti makambani emunyika anogona kunge ari kukundikana kugutsa misika nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa nekushayikwa kwemagetsi, kushayikwa kwemvura nezvimwe zvimhingampinyi zviri kusangana nemakambani kuti asashanda zvizere. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo takanangana nemapato ezvematongerwo enyika ari muAmerica. kunyanga hazo Amerika ine mapato akawanda anopinda msarudzo, mapato maviri makuru anotere Republican Party kana kuti GOP ne Democratic Party ndiwo makuru anonyanyozikanwa. Ngatinzwei nhoroondo yatinoverengerwa naPraxidis Jeremiah naMavelous Mushanga veStudio 7.
Kunyange hazvo America iine mapato ezvematongerwo enyika akati wandei munhoroondo yayo yose, mapato maviri chete anoti Democratic Party ne Republican Party kana kuti Grand Old Party. Regai tione kuti anoshanda sei.
Zviri pachena kuti pamapato aya ndipo pachasarudzwa mutungamiri wenyika. Sechave chigariro kubva muna 1856. Kukunda musarudzo kwemapato maviri aya chisi chishamiso. Bumbiro remutemo ye United States of America haritauri nezvemapato ezvematongerwo enyika. Uye va George Washington mutungamiri weAmerica wekutanga vakayambira nezvemapato muma shoko avo ekuoneka. Asi apo va Washington vainge vogadzirira kusiya basa mapoka maviri akanga otatsurana muhurumende yavo kurwira utungamiri akabva ava mapato ezvematongerwo enyika ekutanga. Asi mukupera kwazvo mapato maviri chete ndiwo anosara aine rutsigiro rwakawanda. Mavhotero emuAmerica ndeyekuti anenge akunda anobva atora zvigaro zvose. Kunyangwe hazvo izvi zvine zvimwe zvazvinobatsira uye zviri nyore, zvine dambudziko rekuti zvinokurudzira vanhu kuti vapinde muzvikwata mubato rimwe chete kuti vakwanise kukunda vavanopikisana navo avo vanoitawo zvimwe chetezvo. Asi zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzine mapato akawanda, vamiriri vanosarudzwa nekuti bato rawana mavhoti mangani ropiwa zvigaro kana kuti proportional representation. Kusvika pari zvino hapana bato rechitatu ratirakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Vanenge vachitungamira bato rechitatu vanoshorwa vachinzi vanoda kungovhiringidza mapato maviri ane mukurumbira nekuvatorera mavhoti asi ivo vasina mukana wekukunda. Asi nekuda kwekusafara kwevamwe vavhoti nemapato maviri aya, sarudzo dzegore rino dzave nevamwe vanoti vanoda shanduko munyaya dzesarudzo vachiti vanogona kuvhotera mumwe mutungamiri kubva kubato rechitatu vachitarisa vanhu vakaita sava Cornel West vari kukwikwidza vakazvimirira.
Apo tange tiri kuwana dzidziso yekuti mapato emuAmerica anoshanda sei.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa studio 7 apo mwakadini mweshe vakatevera. Zvoita hurumende yava munangagwa ine nyika inovakwa nevenevayo, nyika inovakwa nevenevayo. De vachikasika kutipa mbeu vamunangagwa, takatarisa nekuti wane mvura tiwane kuvake nyika. Zvino vanozotipa fertilizer nembeu zvinozouya muna machi vanhu tapedza kukohwa vopambo nyika inovakwa nevenevayo. Ngavachiita kuti wane mbeu nefertilizer ngazvikuya.
Makandi pa studio 7, makandi kwa studio 7. Vatereri vose nevashamarara, ini ndine chikumbiro chekuti mashoko aimbotaurwa zvakaita kunze Morgan Tsvangirai arida kutengesa nyika. Ko mabvai achakazoperera kupi? Daiwo mabvai avo auya atenga nyika zvaivana nekuti hazvo tazoomerwa zvakashatisa. Kusatsva sekuno kuibatai batai atongodzivirirwa kunzve kwacho kwakaoma. Mabvai acho aripi auya atengese nyika, atenge nyika zvitori nani, atenge nesu achizova kuti Zimbabwe yaraiti.
Apo pastudio 7 izviri kundishamisa kuti hurumende iri kupa mutemo wokuti kana uchida kutengesa munda wako uyu wawakawana parend reform une kodzero yekutengesa, asi unotengesa sei iye akawana munda pasina mari? Kangowana nezero deposit pasina mari, saka chii chaanenge achitengesa? Kana achitengesa mastructure akaisa, yesi zvinotendewa. But onai taakunzi ndatichitengesa minda, isu tisati takombanisata vanhu vatakatorera vekutanga varungu vai vai tengeserana tega tega. Kutengesa hapana chakaipa nekuti mumwe haagoni kurima but akawana munhu. Ngaatengesere anogona kurima but ngatitangei takombanisata varungu vatakatorera.
Mashoko atichangotambira anoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vabvisa gurukota rezvekudyidzana kwedzimwe nyika nedzimwe nyika vaFrederick Shawa kubazi iri vachivaisa kubazi redzidzo yepamusoro vachibvisawo vaAmon Murwira vanga vari gurukota rezvedzidzo yepamusoro vachiveiwo gurukota idzva rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina nitungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyasangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle lamhlanje kungolwesibili mhla ka 15 kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli yamasoni Mnangagwa ususa umnumzana Frederick Shaba esikhundleni sokuba ngumphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano leZimbabwe lamanye amazwe.
Kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama, okunye okungakhulunywayo kuzwisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana.
I-United Nations ithi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abadlwengulwa bengabantwana.
Indubo esibhekane nazo ziningi kakhulu ngoba manje izifuyo esizifuyileyo ziyacuba, amanzi awekho, indlala isihlasele kahle kahle ngoba manje sewuzithola labantwana bengasakwazi ukuthi baye ezikoleni.
Kunanzwa usuku lwabesifazana bemaphandleni olwe International Day of Rural Women, abeZimbabwe bekhala ngendubo ezigoqela indlala. Baphila nzima abasakhulayo abaningi eGwanda ngenxa yokonakala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yamasoni Mnangagwa usesuse umnumzana Frederick Shaba esikhundleni sokuba ngumphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Owe-Foreign Affairs wamfaka kugatsha lwezemfundo yaphezulu olwe-Higher and Tertiary Education. Obe ngumphathintambo walolu gatsha usikhwicamfundo Amon Murwira nguye ongene esikhundleni sikaShaba. Akwaziwa ukuthi kukhona na okusolwe ngomnankagwa kuShaba yena okhulume emele emhlanganweni we-United Nations General Assembly kumaviki asanda kwedlula. UShaba wake wamela iZimbabwe kumanyano lo eMelika. Kasenelisanga ukukhuluma laye uShaba kanye lesikhulumeli sikamnankagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba.
The Voice of America, VOA.
Ugatsha lomanyano we-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF luthi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abaphilayo namuhla abadlwengulwa bengabantwana bengakafikisi iminyaka yokuzalwa elitshumi lasishiyagalombili 18 years, okuludaba olubhahe kakhulu laseZimbabwe. Kugwalo lwayo lokunanza usuku lwe-International Day of the Girl Child, i-UNICEF ithi amazwe asemhlubulweni we-Sub-Saharan Africa yiwo ahamba phambili kuzehlakalo zokudlwengula ngabantwana abayizigidi ezingamachumi phose ayisishiyangalombili 79 million elandelwa ngamazwe asempumalanga kusiya ngasezansi yezwekazi lase-Asia wona alabantwana abangu 73 million asebeke badlwengulwa. I-UNICEF ithi nxa kubalwa labesifazana abahlukuluzwe ngokocansi kodwa kungela kudlwengulwa phakathi bedlula izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa 650 million emhlabeni jikelele. Umbiko lo uza ngesikhathi abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokudlwengulwa ikakhulu kwabantwana. Imizekeliso igoqela umntwana obelethe eleminyaka eyisishiyagalolunye 9 years kuminyaka emibili edluleyo ngemva kokudlwengulwa kanye lomunye oleminyaka elitshumi lantathu 13 years obikwa edlwengulwe ngumfundisi obelethe neviki ephelileyo. Sixoxelo lwela amalungelo abesifazana unkosozana Linda Mpofu.
Iripoti leyi ekhitshwe yi-UNICEF ihlasimulisa umzimba. Kubuhlungu okwenzakalayo emhlabeni njalo leZimbabwe ngigoqela khonapho. Inamba le ekhitshwe yi-UNICEF mbone ngani futhi incane kakhulu. Singayidabula o si-edele sibile amanamba ngoba kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama okunye okungakhulunywayo okufihlekileyo. Kuzisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana. Indlela abantwana abangamantombazana labomama abaphethe ngayo ibuhlungu kakhulu ngoba kuvele abenziwa abantu. Yikho obaba besenelisa nje ukuzithathela bengacelanga. Benelisa ukudlengula umntwana omncane kakhulu, umntwana ongakabi kwazi lutho ngezocansi. Kubuhlungu kakhulu lokho.
Obaba abayibo abadlwengula abesifazana esikhathini esiningi ungathanda ukuthini kubo?
Engingakutsho ukuthi labo kusafanele ukubana baphiwe imfundiso. Into enzisa ubuhlungu ukuthi kulabanye obaba ababamba abantwababo babadlwengule sibili or babambe omkabo. Le yi-behavior sibili ongamelanga siyivumele njengabantu siphila. Kumele sibili lakho kureize i-awareness, kukhitshwe information, obaba labo bafundiswe, bananzelele ukuthi into abayiyenzayo ayilunganga. Loba singathi ke ngababotshwe sibili laba abadlwengulayo, umuntu agwetshelwe ugodo ukuze kube leyisibonakaliso sokubana into leyi imbi kakhulu. Abanye nyangibezwe sibili besithi ngangcono baqunywe amaphambili lawo ngoba kubuhlungu lokho, kubuhlungu lokho. Kodwa bengakaqunywa asikhankasenini kakhulu umhlaba wonke jikelele abantu baze bagcine benanzelele ukuthi isenzo leso asilunganga.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Sixoxela ekwele Canada. Uhulumende weZimbabwe yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukulwisana lalolu dubo. Ngenyanga edluleyo uMongameli Emmerson Mnangagwa usayine umthetho weCriminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Bill owenza kube licala ukuya emacansini lomntwana oleminyaka ephansi kwelitshumi lasishiyangalombili 18 years. ELeBotswana lithi luyaqhela uhlupho lwabantwana baseZimbabwe abathunyelwa kwele South Africa ngabazali babo behamba ngomalayija bengela ncwadi eziqondileyo. Omalayija abenza lokhu babotshwa njalo nje besetheswa umlando wokuthwala abantwana laba ngaphandle komthetho i-child trafficking. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Amapolisa kule Botswana asanda kubamba abantwana abalichumelane ababevela eZimbabwe belubhekise eGoli behamba ngomalayitha. Abantwana besikolo laba abadabuka eCholocho bahlala phose inyanga ezimbili emapoliseni eFrancistown baze bazolandwa ngabazali ngesikhathi isiphatha amandla kule Botswana ziqinisa ukuthi bazakhululwa kuphela uma bethathwa abazali abalemvumo kuphela. Amapolisa kule Botswana athi adaniswa ukuthi uhambisa abantwana kule South Africa usebenza umalayitha uya kuqhela. Kulaba mbalwa umalayitha beZimbabwe botshwe phezu kokuzama udlulisa abantwana besiya South Africa, kodwa amapolisa eBotswana athi ukubotshwa kwabo kukhanya akuphathisi. Osebenza ku-ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana umzana Francis Chimina utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kodaba lolu besebenzisana lamapolisa ukubona ukuthi kungenziwa njani ukuluqeda. Okunhlanganiso yabeZimbabwe kweleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi abazali kumele bazame ukuthi bengafaki impilo zabantwana engozini.
Kuningi abantu abathwala abantwana abangalabazali abakwenza ebantwaneni kakhulu in terms of izinto ze abuse imthetho leyi ilande ukubana ivikele abantwana ngoba wena uyabungumzali ukhangelele kuphela uthe ezofika kodwa uthi kwenzakaleni emntwaneni besuka lapha athethwe khona ezofika ekhaya awukwazi ungumzali. Izinto ezigcina sezitraumatize abantwana impilo yabo yonke besehluleka lokuthi bangatshela bani ngoba umuntu okade buye ezomthwala umuntu othenjwa ngumama kumbe ngubaba.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abahlala eSouth Africa umnzana Ngqabutho Mabena laye usekela umbono kaChuma.
Siyaxeka kakhulu into yenziwa ngabazali abasebenza emazweni ekakhulu ezweni laseSouth Africa ukuthi nxa sisiya kusikhathi sekhefu kumbe izikolo zivaliwe ekhaya bese bethi omalayitha babuye labantu ababo bengela ama-passport sihlala sikhuza iminyaka yonke.
Umabhena uthi kumele abazali baloyise ukuthi abantwana balincwadi ezifaneleyo njalo bengaqhinisi umkhuba wokuthi babaphathise omalayitha.
Njengoba sisiya kuholiday leKhisimusi labo abafisa ukuthi abantu ababo bezodlala iKhisimusi lapha abakhona kumele babone ukuthi balencwadi ezilungileyo zokuhamba singathi ngamapassport. Umzali akahlele ukuhlalungisa izimali ehambe ayethatha abantwana abuye labo.
Abazali uma behamba labantwana kumele babe lamaphepha aqondileyo ongaba ngenye yembanyela yokuthi bagcine besebenzisa omalayitha. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana umzana Stanley Ncube uthi lolu ludaba olunzima ngoba ingenye yalilazwe incwadi ezifaneleyo ikakhulu abahlala emaphandleni.
Abazali babantwana labo abala maphepha, abala ncwadi, abala zithupha, abala ma-passport bahamba labo baye eGoli bachiya abantwana bengalazi incwadi lezo.
Kule ndaba ezingamachumi amathathu lanye zabomalayitha beZimbabwe abalinde ukuthoniswa amacala abo kumthethwa ndaba kwele Botswana. Abanye sebeqale ukubika ngenxa yokuhambisa abantwana ongelamvumo i-child trafficking. Kodwa amanye amagqwetha amela omalayitha laba athi akumelanga betheswe umlando we-child trafficking ngoba okwabo yokweqisa abantwana umncelo ongekho emthethweni ongaba isigwebo sokuhlawula imali kuphela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Abesifazana bemaphandleni eZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lokubaqakathekisa olwe International Day of Rural Women bekhala ngendubo ababhekane lazo ezigoqela indlala lokusilela kwamanzi. Usuku lolu lwahlelwa ngumanyano we-United Nations njalo lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Rural Women Sustaining Nature for Our Collective Future, Building Climate Resilience, Conserving Biodiversity and Caring for Land Towards Gender Equality and Empowerment of Women and Girls. Kule ndlala emangalisayo eZimbabwe lonyaka ehlasele izakhamizi zemaphandleni ezedlula izigidi eziyisithupha 6.2 million zona ezidinga usizo lokudla oluphuthumayo. Sixoxe lomholi wenhlanganiso esebenza labesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Sethekele Jabangu.
Lolu lusuku olucakatheke kakhulu kithi njengabomama basemaphandleni
ngoba manje sisuka sikhangele muva la esisuke khona singabomama ngoba ade singabomama ade bencindezele kakhulu kodwa ngenxa ye organization yase Waters ethe yasithuthukisa yasifundisa ukuqhakatheka kukamama sesikwazi ukuthi nathi sizenzele imisebenzi yethu sesikwazi ukuthi siziphilise nabantwana sihambise abantwana bethu ezikolweni sibe kukudla etafuleni ma ngabe kufika usuku olunje lokuthi sibungaza ukuqakatheka kukamama sizizwa siphakamisela amahlombe phezulu siyazicelebrate ukuthi la esisuke khona nala esikhona sokunomehluko omkhulu kakhulu
ungathi yiziphi inkinga elibhekane lazo
Hey, indube sibhekane nazo ziningi kakhulu ngoba manje izifuyo esizifuyileyo ziyacuba amanzi awekho indlala isihlasele kahle kahle ngoba manje sewuzithola labantwana bengasakwazi ukuthi baye ezikolweni ngoba yona le imali encane eliyitholileyo sokumele ukuthi nizame ukuthi nithenge okokudla nizathenga impuphu ingayiqedi le nyanga siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uhlupho olukhulu kakhulu ngoba sifelwa izifuyo and izifuyo yindlela yethu yokuthi siziphilise emaphandleni ngoba imisebenzi ingekho so ithemba liyasiphelela uma ngabe sesifelwa izifuyo kanje ngoba angeke size senze nama-gardening services amanzi awekho amanzi siyajinjisana ukukhelela ukuthi namhlanje uma ukhelele le mizi kusasa kuyakhelela emini ukwenzela ukuthi wonke abantu bekwazi ukwenela
ukuze impilo zenu zithuthuke njengabesifazana bemaphandleni lingaphathiswa njani
Besicela ukuthi uhulumende maye ngasenzela iplan yokuthi maybe sikwazi ukuthola amanzi maybe amabhoholu asigebhele nemigodi ukuthi siyakwazi ukuthi ama-gardening services ethu ayakwazi ukuqhubeka noba kube kuyisikhathi sokuthi amanzi awekho kodwa siyakwazi izinto ezinjalo ziyakwazi ukuphila njalo siyabe sikwazi nezifuyo zethu zingakwazi ukuthi siphile sikwazi ukufuya inkukhu silime sifuye inkomo sifuye imbuzi yonke into ihambe kahle ngoba into engathi ibambile kakhulu ngamanzi uma kushota amanzi yonke into ayihambi kahle
Unkosikazi Sethekele Chabangu ngoinhlanganiso esebenza labesifazana bemaphandleni eWomen Development Association of Zimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe, inhlanganiso yomdlalo wenguqu kwele Libya ithi iqembu leNigeria yilo elidale ukudluliselwa phambili komdlalo weAfrica Cup of Nations obumele udlalwe phakathi kwamaqembu omabili. Kodwa eleNigeria liyakulandula lokho lisithe lihlaliswe kwamahola alitshumi lasithupha 16 hours egcekeni lendizamtshina ngemva kokutshelwa ngabaphathintambo beLibya Aviation Authority ukuba akumelanga indizamtshina yabo iphaphele kulelo dolobho. Kubike abeReuters. IReuters ibika njalo ukuthi umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi kumele kuhlolisiswe ukubulawa kwabantu abangamashumi amabili lambili ababhonjwe libutho lakwele Israeli izolo esigabeni se-Aito kwele Lebanon. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Kuvamile ukuba impumela yokhetho lukamongameli ivele kuzabelo ezingeyamelanga kubandla thile okuthiwa ngama-swing states. Izabelo lezi yizo ezikhetha abantu abangena e-White House okudala ukuthi labo abakhankasela ukhetho bafake imali enengi bekhankasa kulezi zabelo. Ama-electoral votes atholakala ezabelweni lezi yiwo aqakatheke kakhulu kukhetho. Utaboka Ncube uyachasisa.
Izabelo lezi ziqakatheke kakhulu ekukhetheni umongameli. Zivame ukubona imikhankaso ephezulu njalo elemali emangalisayo ngoba ziqakathekiswa. Kusebenza njani lokhu? Izabelo eziningi kwele Melika kuyaziwa ukuba zilombala obomvu kumbe oluhlaza okwesibhakabhaka kodwa ezabeleni zama-swing states kayaziwa impumela yokhetho. Ongova kuketho lukamongameli kumele athole ama electoral votes 270 phakathi kwe 538. Lonyaka iArizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin yizabelo eziphethe amakhiye okuya eWhite House. Zilama electoral votes afika 93 angathathwa yilabo abalombala obomvu kumbe oluhlaza okwesibhakabhaka. Izabelo lezi zivame ukuba lempumela elamavoti amalutshwane ehlukanisa ama-Republicans lama-Democrats. Okuncane okungaguquka kulakho kuba isabelo sivotele uKamala Harris kumbe uDonald Trump. Sike sakubona kusenzakala lokho. Ngomnyaka ka-2016 uTrump wanqoba ePennsylvania ngamavoti ayisilinganiso se-0.7%, wathola ama-electoral votes 20. Kwathi ngomnyaka ka-2020 uJoe Biden wanqoba esabelweni lesi nge-1.2%, okwenza wayangena eWhite House. Ngomnyaka ofanayo uBiden wanqoba ngamavoti 12,000, okwenza sathathwa libandla lama-Democrats. Kwase kule minyaka engamachumi amathathu isabelo lesi siphansi kwama-Republicans. Ama-swing states kawaqedakali loba kusobala ukuba azadlala indima enkulu kukhetho luka-2024. Nanko-ke ama-swing states yiwo alakho ukukhetha umongameli kukhetho lunye ngalunye, kusobala ukuba azadlala indima enkulu kukhetho oluzaqhutshwa ngo-2024. Ezabeleni lezi wonke amavoti ayafunakala.
Sibonge uTabo kaNcube weStudio 7. Wezabatha abasakhulayo abanengi eGwanda abathwele nzima ngokusilela kwemisebenzi bathi sebephila ngokubamba-bamba lokwemba amatshe aligugu. U-Albert Ncube uyalandisa.
Abatsha laba bathi bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Abanye babo baphutsha isifundo emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa kabayitholi imisebenzi. Kulabanye babo abazama ukusuka eZimbabwe beyedinga imisebenzi kwamanye amazwe. U-Reason Dube ngomunye walabo abake bazama ukuyaphanda impilo eSouth Africa.
Kuba nzima ukuthi ungontanga usume from pants emhlabathini uze ume ngenyawo zakho zombili ukwanisa ukuthi unayekele ifamily yakho noma into esimbi nje ukuqala ifamily yakho nje. Kuba nzima ngoba ngezikhathi eziningi uyabungela la uzoqalela khona nguwe mhlawumbe wokuqala ufuna ukuziphakamisa.
Okwamanje uthi uphila ngomsebenzi wokulungisa impompi zamanzi.
Yiyo sekuyi-full time job yami uma ngikhangela ukuthi nxa kuthiwa ngivuka ekuseni ngiye emsebenzini ngenza umsebenzi we-plumbing. Abantu bayangibiza ngihambe ngiyesebenza kodwa nami nxa ngikhangele ngiyabe ngibona ukuthi angabe lawo amandla ukuthi ngizibambele umsebenzi lwana ngiyime kodwa ngisafunda ngisaphambili ukuthi le nto le ibanjwa njani ukuze ngokuhamba kwesikhathi lami ngiphumelele.
La mazwi agcizelelwe ngu-Alan James Dube yena ophila ngokuthengisa okudliwayo amaphayisi othi njengabatsha bathwele amagabha avuzayo njalo beyaludinga uncedo.
Akula enye izinto esingaziphilisa ngayo ngaphandle kokuthi senze imisebenzi yezandla. Yikho okubhadalayo, yikho okuphilisayo ngalesi sikhathi. Leli lizwe izinto azimanga kahle ngendlela esingathi ingakwazi ukuqhatsha abantu bonke nje jikelele, especially ontanga.
Unkosikazi Bongwe Dube umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust eGwanda uthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi amaphupha abathi afezeke.
I-issue ye-unemployment iyaba-affecta kakhulu ontanga. Bayaswela into yokwenza besine sebesenza izidakamizwa, i-drug and substance abuse, enjalo abanye bethine sebengena ku-crime ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Kuyadingeka ukuthi kube lama-job opportunities avulekayo for ontanga.
Abaphathi bedolobho leli bathi bale misebenzi yabatsha. Umnumzana Edgar Ncube ukhansila kaWard 6 uthi kuningi abakuzamela abasakhulayo.
Siyalwisa ngendlela zonke ukuthi njengoba sibona usizo olukhona ngenxa yokuthi ontanga kabayitholi imisebenzi. Thina as i-council I think ngathi we are the first Council eGwanda eya implementa iyouth policy. Ngokunjalo futhi siya make sure ukuthi nxa kuzavela imsebenzi ecouncilini abantu abatsha they are catered for and bayananzelela ukuthi labo kumele babe part of it. As it is, sisanda ukwenza an advert esikhangela ukuthi abantu abatsha bazaqhatshwa. Sifisa ukuqhatsha ama firefighters, sizaqhatsha futhi ama police.
Urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa uthule inhlelo zokuthuthukisa abatsha eZimbabwe ezigoqele ezokulima, ezokufuya inkukhu lembuzi lezinye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi uhlelo lwekhansili yakobulawayo olokwakha idamu elizabizwa ngokuthi yi-glass block kumbe bopoma elikhangelelwe ukulethela leli dolobho amanzi ngesiphangiphangi lulakho ukubhekana le migoqo eminengi. Uhulumende usevumile ukuthi uhlelo lokwakha leli damu luqhubeke, njalo usodolobho wakobulawayo umnumzana David Coulthard uthi lingagcwala leli damu lizasebenza kuze kufike umnyaka ka-2037 bese kudingakala ukuthi kube lamanzi avela kugwayisha ngani lezinye inhlelo zokusebenzisa amanzi kanenginengi ngemva kokuwahlanza eze recycling. Kodwa umnumzana Gumlani Maphosa, umqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights, utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usexwayise ikhansili ngengxaki ezingaba khona.
Ubulawayo iproblem yakhe kakhulu ayisikho ukuthi kalazi ndawo lapho angathola khona amanzi, kodwa iproblem yakhe ukuthi amadamu akhe kawagcwali. That's number one. Number two, silalokhu okuthiwa yi-non-revenue water, okutho ukuthi amanzi esiwaklinayo siwapompe ayalahleka engakafiki ezindlini. Yinkinga ngoba khathesi i-non-revenue water yethu ku-52%, okutho ukuthi ungapompa asithi 10,000 liters yamanzi usithi wasezindlini usuwaklinile, about half of them, over 500,000, ayalahleka endleleni. So sisuka sibe worried nxa abantu bekhanya besiba lamacebo amahle angalungisi iproblem, ngoba khathesi icebo elikumele libe khona ukuthi silungisa njani non-revenue water. Ilicebo lakuqala eliqakathekileyo esithi immediate. Then icebo lesibili okumele sibe lalo ukuthi senzani ukuthi amadamu kabulawayo agcwale, ngoba ungananzelela amadamu ethu ahlala eku-around 50%, 52%. Ukuthi amadamu ethu singalungisa ukuthi agcwale amanzi sizahlala silawo. Okwakhathesi yona le ibhopoma yona leyo ungayikhanyela okukhulunywa ngayo layo ikucatchment area yona le elamadamu angagcwaliyo. So umbuzo wami uhlala usithi okuzenza leli lona ligcwale, okwenza lawo amanye engagcwali kuyini? Ngoba ungananzelela lona liphansi lawa aphezulu, and indawo lapho elikhona yona le indawo esithi thina isilinyazwe ngamakorokoza benza ukuthi amadamu ethu engagcwali. That's the problem number one esilayo, and kasiboni umuntu okhuluma ngakho khonokho. Yikho sicina sizibuza ukuthi indaba yebhopoma izosilungisela iproblem yethu kumbe into yabantu nje abazama ukuzenzela izimali ngendlela eziphansi. Then into yesibili, asikhangele indaba yamazi ukuthi azaba yimalini, ngoba ibhopoma leyi phela i-onwa yi-private player. Okuthi ukuthi khathesi nxa ukhangele indlela esipompa ngayo amanzi, wona lawa amadamu ka-City Council bayabhadala izinwa. U-City Council uyabhadala izinwa, asuke lapho u-City Council atreate amanzi, abe sehlanganisa indleko zona lezo zombili, abe sengibhila mina njengomuntu onatha amanzi endlini yakobulawayo. Khathesi kungaba lebhopoma kutsho ukuthini? Umnikazi webhopoma phela laye uzaqala abhadala izinwa, then abesethengisela i-City Council, then i-City Council ibisitreater, then ibisiletha kimi. Okutsho ukuthi sokule bantu abathathu abakhona abayinvolved emanzini lapha, and omunye wakhona ngu-private player odinga ukwenza i-profit. So amanzi kawasoze dure yini? Eqinisweni ukuthi amanzi asezadura kakhulu kulalokho akade sikubhadala khathesi. So ngaleso sizathu ibhopoma ayila solution kithi, angiboni mina iyisolution ezosinceda njengabantu bakobulawayo ngezizathu lezi engiziqambileyo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kuhlelo Live Talk the connection namuhla sixoxa ngokwethulwe UNICEF yona ethi kulabesifazana abayizigidi phose ezingamakhulu amane 370 million emhlabeni jikelele abadlwengulwe bengabantwana. Kwanele Mthwakazi likhumbule liyalandela ke uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.